Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemugovera mbudzi 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi iri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ichokwadi, gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakagadzira komiti kuti uye kuCity of Bweru kuzotarisa mashandiro atiri kuita nezvinetso zvatinazvo.
Gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vanoumba komiti yekuferefeta kanzuru yeguta reGweru.
Isu sehurumende hatiri kufara nezvirikwa zvemachirepaya, uye tiri kuziva kuti kune vamwe vari kuvakurira vari kubackground kwavo vari kuvafurira kuti regai tienda kumabasa. Itai kuti hurumende ive paralyzed.
Hurumende inoti haisi kufara nekusaenda kumabasa kuri kuitwa navana chiremba.
Tinongoramba tichingotaura zvatosigara kutaura kuti machiremba chavari kudai mari inokwana inotenga kuti vadzokere kubasa. Saka zvekuti hanzi kuchaitwa mutongo wekuti vachashaya mabasa, havazowane mabasa kune dzimwe nyika. Izvo zviri kwavari zvese izvozvo. Isusu semachiremba chetiringoda imari yekuti tidzokere kumabasa.
Asi vana chiremba vanoti chavari kuda chete kupiwa mari inovakwanira. Zvematare izvi ndezvemugotsi matsuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vakaumba komiti yekuti iferefete kanzuru yeGweru. Izvi zvakaitwa mazuva mashoma mushure mekunge kanzuru iyi yambomisa basa munyori weguta amai Elizabeth Gwatipedza ichivapomera kuita uori pamwe nekutadza basa. Studio 7 yaedza kufonera vaMoyo kuti tinzwe divi ravo, asi vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Hatinokwanisa kunzwa divi raamai Gwatipedza sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Mugwaro ravo vaMoyo vanoti komiti ichaferefeta kanzuru yeGweru ichabata-batawo nyaya dzakawanda kusanganisira zvakaitika kusvika pakuti amai Gwatipedza vambomiswa basa. Tabata meya weguta vaJosiah Makombe kuti tinzwe zviri kuitika.
Ichokwadi, gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vakagadzira komiti kuti uye kuCity of Bweru kuzotarisa mashandiro atiri kuita nezvinetso zvatinazvo nemasuccess atinawo. Saka isu seGweru nyanyanye nini sameya, hatina chatinovanza, hatina chatinoti takakanganisa sekanzuru. Saka tinovagamuchira kuti vauye vaite basa ravo. Kana vachingouya vachiziva kuti vanoda kutarisa zvinhu zvinoita kuti guta rifambire mberi, tinovagamuchira nemaoko ose kuti vaite investigation yavo, because hatina chatinovanza.
VaMakombe, makaudzwa here zviri pamutemo negurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo kuti kanzuru yenyu yaakuferefetwa?
Hongu, ndakaudzwa ruviri. Kekutanga ndakaudzwa verbally, ndaenda kunoona vaJulai Moyo mushure mekunge ndasuspenda town clerk, nokuti vanga vandinyorera tamba vachida kunzwa kuti zvakafamba sei, chii chaitika kundisvike pakutora chidanho ichocho. So ndakaenda kuofisi kwavo ndikavaudza zvakaita kuti tisvike padanho rokususpenda town clerk, ndokubva vandiudza kuti vachagadzirawo komiti ichauya kuzoongorora mashandiro ezviri kuitwa City of Gweru nekutarisawo zvakare kuti decision yamatorai ichadzosera basa kumashure here rekuti vanhu vawane service kana kuti zvakangonaka. Ndikati ini handina problem nazvo nokuti zvakangofananawo nesu sekanzuru kana mumwe wemushandi wedu kana kuti vashandi vedu tikaona kuti havasi kufambisa basa sezvatinofungidzira kuti ndo zviri right, tine kodzero yekuitawo investigate the same way yatakangoitawo pana town clerk. Ndakavati handina kana problem nazvo, timu yamunoda kutumira kuzoita mainvestigations ngaiuye. Thereafter ndakazonyoregwa tsamba yakauya ichiti timu yazosetwa ine vanhu vari kuuya kuzoferefeta nekuona zvinofanira kunge zvichiitwa. Ine materms of references ezvavanoda kutarisira kubva kwatiri nemastakeholders ese mugweru.
Vatereri panguva ino ndichitaura nemi kudai vangadewo kuziva kuti imi sekanzuru chii chakapa chaizvo kuti mumise basa munyori weguta amai Elizabeth Gwatipedza.
Zvakaoma. Guta regweru rine machallenges akawanda. Kune vanonzwa vanotoziva kuti tine dambudziko remvura, tine dambudziko remigwagwa, tine dambudziko remarobot chaiwo. We are the third largest city in Zimbabwe. Hamuna kana robot rinoshanda. Hatina kana chinonzi street light. Pamusoro pezvo takaita typhoid outbreak gore rakapera. Tisati tatombohila patakarasikirwa nevanhu vanosvika 12 nevanhu vakawanda vakapinda muchipatara. Tisati tatombosvika pakuti tapora kubva kumarwadzo ekurasikirwa nehama dzedu. Tapinda futi mudambudziko rekushaya mvura. Not because mvura tichishaiwa nedambudziko rokuti kuda hatina bedzi, asi nokuti pane nyaya yeincompetence, kusagona kushanda, kusagona kuronga kuti basa torifambisa sei. So naizvozvo town clerk ndiye munhu anofanira kunge achiva accountable kurana kanzuru yedu. So the town clerk has failed us. Ndosaka ndakamususpenda because of gross incompetence.
Makavapawo here mukana amai Gwatipedza wekuti vazvidzivirire pane zvamuri kuvapomera?
Nyaya yeservice delivery haina kutanga nhasi. Muna January gore rino richitanga taona kuti zvinhu zviri kuramba zvichidzokera mashure, vanhu vachitambura kuwana mvura. Takavati tinoda kuti mutiudze kuti muchaita sei nedambudziko iri. Tikavapa mazuva anosvika 90 days ari muresolution kuti tinoda kuti mutiudze kuti muchaita sei. After 90 days havana kana kutomboradza kuti vane plan, vakanyarara. Tikati isusu sekanzuru ngatifomei a committee of inquiry kuti tione kuti chii chiri kumboita kuti tishaiwe service. Committee of inquiry yakagara pasi yaisanganisira maresidents, yaisanganisirawo mastakeholders nemacouncillors, inova iri pamutemo section 100 of the Urban Councils Act kuti sekanzuru tinogona kugadzira komiti yeinquiry kutarisa kuti chii chanetsa muguta kuti mvura isaiki, chii chanetsa muguta kuti marodzi asagadzigwa, chii chanetsa muguta kuti masuwa kana achinge abloka anoita 14 days asina kuatendwa, chii chiri kuitika kuti pamvura yatikupomba yose most of it, 60% of it iri kurasika ichingobvadzuka pasina zvinogadzikwa. So takaita komiti iyoyo. Komiti yakabudisa zvakawanda, ikabudisa document rakauya kukanzuru tikariadopta rine marecommendations ekuti town clerk itai izvi neizvi neizvi neizvi. That was sometime in July. Kubva July kusvika musi wandakava suspenda havana kana kuita chimwe chete sezvatakataura sekanzuru. Ndosaka takazosvika pakuti chimbomirai chimboongorora zviripo izvi zvamuri kukonewa. Kana tapedza kuzviongorora, kana taona kuti hamuna mhosva munodzoka henyu, kana taona kuti mune mhosva tinenge tidzotangira ipapo tichinda mberi.
Meya weguta reGweru vaJosaya Makombe vachitaura vari parunhare vari kuGweru kwakare. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti hurumende haisi kufara nekusaenda kumabasa kuri kuitwa navana chiremba. Vamutori vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti makomiti ari kutonga nyaya dzavana chiremba ava achashandisa mutemo wokutorera vana chiremba ava matanho akasimba.
Isu sehurumende hatiri kufara nezvekuitwa nemachiremba aya, uye tiri kuziva kuti kune vamwe vari kuvafurira vari kuma vari kubackground kwavo vari kuvafurira kuti regai kuenda kumabasa, itai kuti hurumende ive paralyzed. Saka ndo zvatiri kuti machiremba ose asiri kukwanisa kuenda kumabasa vari kuenda kumahearing. Anenge atadza kuenda kuhearing ari kutongwa asipo, and then decision ichange ichiitwa ipapo. Kana kuri kudzingwa kana kuri kususpendwa basa zvose izvozvo sehurumende tiri kuzvitsigira nokuti ndozviri mumutemo wedu tiri kutotsigira kuti machiremba ivavo vanhu vari kuramwa mabasa ivavo dai vadzingwa zvavo nokuti kana uchiziva kuti une kumwe kwaunokwanisa kunoshanda hurumende haisi kupa mari yakakwana wapuwa 60% wapuwa 100% uchiona kuti une kumwe kwauri marketable unoresignaka zvinoivavo vasoda kuresigna vada kuti varambe vakabatirira mabasa apo vachistrika vanhu vachipera kufa mahospitari saka izvozvo sehurumende tiri kuti kwete
saka matanhapi achatorwawo nehurumende zvichitevera zvinenge zvabuda mukunzwikwa kuri kwanyaya dzavana chiremba idzi muchavazivisa here kuti vabva vangodzingwa mabasa ipapo kana kuti munovapa mumwe mukana
sezvatareva kuti tiida kushanda nemutemo mutemo kana uchinge wadzimba basa neindiscipline nelawless behavior iri kuitwa nemachiremba aya iri kukonzera kuti vanhu vafe hatigoni kuti tivati vadzoserwe kumabasa munguva pfupi inoteera tinoda kuti ivavo vanenge vachionekwa kuti vari kuenda pamberi vablacklistwe varege kuzoshanda zvakare munyika muno vairi madokta nokuti vanhu vanenge vachivimba nemadokta iwayo asi ivo vari kuisa mari pamberi kudarika upenyu hwevanhu saka izvozvo ndozvatiri kuti hurumende iri kutsigira kuti anenge adzingwa adzingwa haadzokere mubasa uyezve sehurumende tinoshandisa madiplomatic channels edu kuvablacklist hazvisi zvitsva kumaloya magweta eose anopinda munyika muno vanoshanda muno vanosaina macontract ekuti varamba vachiteera mitemo yenyika vachiteera zvinoita kuti profession yavo irambe ichirespektwa nevanhu zvino kana anenge adarika mutemo iwoyo anodiregistwa ndozvatoda kuita zvakare kumadokta kuti avo vari kusiya vanhu vachinyatsofa mumahospitari vari kuita act of commission dzinokonzera kuti vachadzwe nemaact of culpable homicide kana murder vanhu ivavo tinoda kuti vablacklisted zvachose hatiri kuti vazoshanda zvakare mumahospitari edu
asika ivo vane zvichemo zvavari kuti zvichemo zviri genuine vari kutaura nyaya dzekuti mihoro yavo iri kuramba iri pasi mitengo iri kurambawo ichikwira ichienda mudenga hurumende isiri kukwanisa kunge ichigadzirisa zvichemo izvi
kukwira kwemitengo kuri kuitika kumunhu wose hazvina kumhosva kuti uri dokta uri ticha uri nesi uri mupurisa zviri kuitika nechikonzero zvezvikonzero zviri kutaurwa neveministry of finance kuti tine machallenges akati kuti hatinawo muekonomi yedu foreign currency yedu ratio yayo nemari yemuno zvakatisiya neproduction yedu ichiri pasi saka sehurumende tiri kurwisa ka kuti ikonomi yedu iimprove panoimprovha ikonomi yedu ndopatinoimprovhawo kamasalaries evanhu
mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaenergy mutodi vachitaura vari parunhare najonga kandemiri westudio 7 sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tabatawo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wezimbabwe hospital doctors association dr tawanda zvakada avo vanoti kana pasina mari yabviswa nehurumende hapana zvavanogona kuita kunze kwokugara kudzimba dzavo
tinongoramba tichingotaura tosigara kutaura kuti machiremba chavari kuda imari inokwana inotenga kuti vadzokere kubasa saka zvekuti hanzi kuchaitwa mutongo wekuti vachashaya mabasa havazowane mabasa kune dzimwe nyika izvo zviri kwavari zvese izvozvo isusu semachiremba chetiri kungoda imari yekuti tidzokere kumabasa saka zvekuzoti havawane mabasa kupi nekupi vachadzingwa vachaenda kumahearing zvese kuvaraidza nguva kwatiri kuita kana tiri kuda kuti tienderere mberi nekudzosa machiremba pabasa nekuti tichazodzosa machiremba pabasa imari yega
zvinhu zvakamira sei panana chiremba tiri kunzwawo kuti kune vamwe vari kuchichidzirwa kunzi sei musiri kuenda kunotongwa nedisciplinary committee yakasetwa nehurumende iyi
sezvo tosingotaura izvozvo kuti chero employer akauya nenzira dzipi rwendo runo hadzisi kushanda tiri kuona ari kuda kuedza kukonzeresa division mucamp asi tiri kuramba takangosimba takabatana kusvika mari dzedu dzagadziriswa nekuti kune vari kudezwa maherini kune vadzingwa mabasa zvese zvingange zviri kuitika ehe asi tiri kuti tichangodzosa machiremba kumabasa imari saka zvokuti maherini mamwe achaitwa next week mamwe aitwa isi hatitimbosevhera nekuti tiri kuzeya kuti chetiri kuda imari kwete mahearing kana mutongo kana chii
pane matanha muri kutora here chiremba ekuti munge muchitaudzana nehurumende takatariswa kuona kuti hurumende iyo iri kutizvo huyai kudare rinotonga vanenge vakanganisa kumabasa
isu hatina matanho atiri kutora nekuti hatina mhosva yatapara nekukumbira mari inotenga Saka iyo hurumende ndiyotori nemhosva nekuti kubhadhara mari dzatakawirira nadzo. Sanga vaite matara avo avanoita kana vachinge vazopedza kana vachida machiremba avo muzvipatara kuti vape healthcare system yavakapromisa, vachaita dzimwe nzira dzekuti titaurirane. Isu tinongoti takasununguka kutaurirana anytime tiripo, kana vachida ivo vanouya totaurirana, toonesana kana tichibvira toenderera mberi nekudzokera kumabasa. Kana zvisingaiti tinongorambirana mukutaurirana kusvika tazowirirana. Ndozvatiri kutaura isu seZimbabwe Hospital Doctors Association.
Muri kuti imimi here hamuchakwanisi kuenda hurumende muchinotaura nayo? Maakumirira kuti hurumende uye kwamuri itaure nemi mowirirana zvamunofanira kunge muchiwirirana?
Isu hatisi kuti hatikwanisi kuenda kune hurumende. Tiri kuenda kune hurumende, asi kuenda kwatiri kuenda ivo tiringokumira mari yedu inotenga. Saka hatingati hapana kutaudzana kwatiri kuita, asi kuti isu chero vakatiti uyai nhasi yai titaurirana, tinongosva tichingotaurirana kuti tiri kuda mari inotenga. Asi chetiri kurama nechekunzi uyai mumiririre mhosva yamakapara, nekuti isu hatina mhosva yatakapara. Taukumbira mari inotenga. Ndozvatiri kutaura seZimbabwe Hospital Doctors Association kuti hatingaiswepa matare edzimhosva tisina mhosva yatapara pakukumbira mari inotenga.
Avo vanga vari vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada, vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega-ega nenguva dza7pm, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro namuzvare Busi Dube avo vari kushanya ipo pano paStudio 7 uyezve chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanya imo muno muAmerica. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vafambira chii. Tokuchingamidzai nemufaro muzvare Busi Dube.
Muno muAmerica ndavinga chirongwa chinonzi Hubert Humphrey International Fellowship Program. Chirongwa ichi ndechekubatsira nyika dzichiri kudevelopa, nyika dzinenge Zimbabwe, kuti dziwanewo mukana inowanwa nemadeveloped countries like the United States. Saka ndiri kunoku ndiri kushandira busangano rinonzi National Youth Development Trust, rinoshanda nevechidiki kuvabatsira kuti vakwanise kutaura pfungwa dzavo nedzimbe dzakadaro maerana nezve hurumende yavo nezviri kuitika kwavanogara. Saka kunoku ndiri kuita inonzi public policy and public administration.
Iko kunomo muri kuita zvidzidzo izvi muri kupi?
Ndiri kuita zvidzidzo izvi ku state inonzi Minnesota.
Muri ikoko kuMinnesota makwanisa here kuenda muchinoshanyira mamwe masangano evechidiki uye zvezvizva muri kuona zvingazobatsira pamunodzokera kuZimbabwe?
KuMinnesota ndiri kuita zvekuvolunteer kuma youth organizations. Ndinoshanda neimwe youth organization inonyanya kufokasa kumaimmigrants, maSomalis kunyanya. Saka ndiri kuona kuti the United States government, the United United States, counties, the whole administration, iri kuva include kuma processes ese. Zvakangofanana nezviri kuitika kuZimbabwe. It's not all good nekunoku. Pane ma policies ari kuitwa but asinganyatsobatsiri vanhu, asingabatsiri vechidiki.
Zvii zviri kunyanyosangana nevechidiki vari kumusha? Zviri kukurwadzai imi mabasa amuri kuita iyi? Hamungati izvi zvimhinga mupinyi kana kuti zvimwe zvinhu zvinoda kugadziriswa?
Zviri kunyanya kunetsa kumusha, I think, kwevechidiki zvandiri kuona ndezvekushaya mabasa. Pakushaya mabasa ivayo vari kupedzisira vachiita mhirizhonga, vachipedzisira vachishandisa madrugs kuti nguva ifambe. Kana ukaswera uri kumba usingaite anything, chii chaungaite? Unopedzisira wangoita musikanzwa. Saka ndizvo zvatiri kuona particularly in the targeted group that we work with, National Youth Development Trust.
Aiwa, pakadaro chimbotitsanangurei kuti pamakasvika muAmerica muri kuzvionawo sei? Mataura kuti kuMinnesota kunotonhora, makambinge mambouya kuno kwei?
Aiwa, it's my first time kuya kuUnited States. Minnesota kunotonhora zvisingaite, and for that I appreciate Zimbabwe. Ndinofarira Zimbabwe. Zvimwe futi zviri kunetsa is kuZimbabwe organic food is readily available and munhu wese anogona kuitenga kunoku. Tinotenga over processed food, we think is healthy.
Aiwa, mukupeta zvedu hurukuro yedu, mombotitsananguriro kuti ndiani chaizvo anonzi Busi Dube, kana munhu achibvunza kuti imi ndimani, tingati ndezvipi semudzimai zvamungati ndo zvandiri?
Busi Dube is a, I can say, human rights activist and also a youth advocate. Ndinoshanda nevechidiki, ndinorwadziwa nezviri kuitika kunyika kwedu maererano nenyaya dzevachidiki, kunyanya kushaya mabasa, kushaya mukanwa yekungokova kungova included kuma governance systems ekuZimbabwe. Saka that is my passion, and I want them to be part of the public policy making process.
Munoona vechidiki vachizozvitambira here zvamuchange muchipakura muchibva kuno mushanda kuZimbabwe?
Vachazvitambira, especially ma programs acho tikangova gadzira nenzira yekuti ano representa maZimbabwean values, ano representa our context as Zimbabweans.
Vanenge vachida kuzonzwa nezvamuri kuita iko kuno kuAmerica vanokubata ipapi? Muwanikwa papi pasocial media?
Ndine Twitter handle inonzi @BusiDube7.
Muri paFacebook here?
Ndiripo paFacebook as Busi Dube.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Zvinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa danho rinonzi rakatorwa nedare remakurukota rekubuda nechisungo chekuti zvimwe zvikamu zviri mubumbiro remitemo zvinge zvichivandudzwa, zvinosanganisira nyaya yerunning mate kana yekuti anenge achikwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika ange aine mutevedzeri wake panguva yavanenge vachikwikwidza musarudzo, uyewo nyaya dzekutarwa kwematunhu kana delimitation. Izvi zvakaita kuti bato rinopikisa reMDC ringe richinyonyuta kuti bumbiro remutemo harifaniri kunge richivandudzwa pasina kunge zvabva kuvana veZimbabwe vanove vakambonyora bumbiro iri pakutanga. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata nhengo yeMDC uye vari mumwe wevanhu vakanyora bumbiro remutemo idzva riri kushanda munyika, vaDouglas Monzora.
Zvekuda kuchinjwa nehurumende, bumbiro remutemo zvino zvinoita zvina. Chekutanga ndiyo running mate yamataura, chechipiri inyaya yaprosecutor general kuti asarudzwe naPresident Oga, kechitatu ndechekuti maMP abve muprovincial council yakaiswa yedevolution, chechina ndechekuti delimitation kana kuti kutarwa kwema constituencies kusawe nechekuita census kana kuti uwandu hwevanhu. Ndoda kuya panyaya ye running mate. Running mate zvazvinoreva ndezvekuti kana president achipinda muelection kutanga 2023 anosarudza iye munhu kana kuti vanhu vaviri waanoti uri wekutanga uyu ndiye vice president wechipini. Sarudzo dzisati dzaitwa kuitira kuti vanhu vazive kuti vice president wedu ndiani kana tavhotera nhingi. Zvichibva zvati kana president iyeye akasiya basa pakati petemu yake, vice president iyeye ndiye automatically kuti anoita president. Takazviitira izvi kuti vanhu varege kunetseka kuti kana president achinge aenda kana kuti achinge afa, vanhu votanga kurwisana kuti anoita president ndiani kupedzisa iyeye. Saka takati isusu panovhoterwa running mate. Kana kuti panosarudzwa running mate, vanhu vachinge vachivhota vanoziva kuti tiri kuisa president nhingi, vice president wacho ndi nhingi, kana iye president asisipo vice president uyu ndiye anotora chinzvimbo. Saka tiri kuona kuti hurumende yakuda kuchinja ipapo, yodzosazve zviya zvekuti tinenge tisingazive kuti kana president akafa kana kuti akasiya basa anotora ndiani. Saka uku kudzokera mumashure kwakanyanyisa, vana vezimbabwe vakazviramba izvozvo.
Asi tichitarisa panyaya yerunning mate vamonzora, hazvisi kubato here kuti ringe richisarudza munhu arinoda kuti anga achiita mutevedzeri wemunhu anenge achikwikwidza kuita president?
Patinenge tichinyora bumbiro remutemo paya, hatitarisa kuti bato iroro rinosarudza sei. Tinosiya kuti bato nebato rinofanira kutipa kuti president wedu ndinhingi. Saka munoona kuti paconstitution paya hatida kutaurira mapato kuti munosarudza sei mapresident enyu. Tinosiyira izvozvo kumapato. Asi kubato rimwe nerimwe riri kucondesta presidential rinofanira kunza vanhu vaviri, president narunning mate wake. Vanhu vobva vagara vachiziva kuti kana president uyu tamuvhotera, zvinoreva kuti tavhotera futi vice president uyu.
Saka imi sebato matanho apa hamuri kutora,
inyaya yatiri kuda kuti tigarire pasi sebato tingati emergency, nokuti zvazvinoreva ndezvekuti zvakatarwa nevana veZimbabwe zvakuda kungobviswa. Saka isu seMDC tinoti bumbiro remutemo weZimbabwe rakavhoterwa nevana veZimbabwe muna 2013, tose tiripo wemapato makuru aripo iko zvinezvi, tose tichibvumirana harifane kungochinjwa chinjwa nje senge zvinoda kuitwa nehurumende izvi. Saka tiri kukurudzira wemapato ezvematongerwo enyika, tiri kukurudzira vanhu vari muZANU-PF, tiri kukurudzira vanhu vari muMDC, tiri kukurudzira zvakare vanhu vemachechi pamwe chete nemasangano akazvimiririra, nevanhuwo vasina zvavo mapato, vasina chivana veZimbabwe, kuti ngatirambei kuti bumbiro redu ratakaita zvokuvhotera, ratakanyora tega, raakuda kuchinjwa nevanhu vashoma-shoma vari mukabhineti, nebato rimwe chete zviri mukabhineti. Bumbiro iri inhaka yatinoda kusiyira vana veZimbabwe, kuti munotonga naso muchibvisa naso pazvigaro pasina ropa, pasina kukuvadzana, pasina kunyombana. Ndosaka takaisa running mate, ndosaka takati muchuchisi mukuru anofanira kuchuzwa nepalamendi inenge yakavhoterwa nevanhu, yozoenda kuna president. President odoma pamazita matatu ipo paya.
Manga makateerera kunhengo yebato rinopikisa reMDC, uye vari mumwe wevanhu vakanyora bumbiro remutemo vaDouglas Mwonzora. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Tombotarisa zvabuda mumitambo. Chikwata cheragbi chemuSouth Africa cheSpringboks chatora mukombe we2019 Rugby World Cup mushure mekukunda England 32-12. Chikwata cheSpringboks chatora mukombe uyu katatu kubva South Africa yawana kuzvitonga. Totarisawo mitambo yenhabvu yatambwa muZimbabwe. Bulawayo Chiefs yakunda FC Platinum 1-0. Ngezi Platinum yakundawo Manika Diamonds 1-0. Herendals yaita Mangange neHarare City 0-0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai, mina Chris Gande, achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba mthwakazi omuhle siyalambulela emsakazweni we Studio 7 wamgqibelo mhlaka 2 kuLwezi 2019 olamukelayo nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usethule ngokusemthethweni ugwalo olwandulela ukusungulwa kwemali entsha ngenyanga ezayo.
Sakuzana PF phela kakusebenza ingqondo yakho, kusebenza ingqondo yesystem, uyatshelwa kokwenza. Wena kwakho sekumele uyimplement, uyakuthanda kumbe kawukuthandi. Into ekhona yinto umthuli angena engakwazi uzayithola.
Amalunga edalela eParliamente athi akusiko ukuchaphaza imali ukwenza umhlangano edolobheni leVictoria Falls.
Amboni mehluko mina nxa ngifuna ukukhuluma iqiniso Chris, umehluko kawoko ukuba seFolosi kumbe kuba seHarare kuyafana konke kulendleko.
Usenator wedalela eMelika oyintombazana usechiye umsebenzi ngemva kokuba wayethandana laye haze ebulenjini imfanekiso yakhe ebhunyumunyu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usethule ngokusemthethweni ugwalo olwandulela ukusungulwa kwemali entsha ngenyanga ezayo. Ugwalo leGovernment Gazette olukhitshwe lamhlanje luthi kuzasungulwa imali entsha eyisilinganiso se-$5 le-$2 njalo lolugwalo luveze lokuthi imali yakhona iza kuba isimo bani. Lokhu kwethulwa ngusiba lukhulu webhanga le-reserve umnumzana John Manguja ngeviki edluleyo, kodwa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube walandula lokhu esithi akusiloqiniso. Baningi ababeke bakuveza lokhu, kodwa uNcube esala esitha kula mali entsha ezayo. Kambe kungakusitsho ukuthi uNcube usebenza engazi okwenzakala ebhanga le-reserve? Sibuze umbuzo lo ophatheke kwezombusazwe umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla sebandla le-MDC.
Siyakhumbula ukuthi uMthuli Ngena wakhupha umbiko ukuthi ufuna ukukhipha ibhondi ngoba i-bad money ixotsha i-good money. Ngokuya kwesikhathi akwenzanga khonokho, wakuphika. Sabona instead esekhipha i-US dollar. Siyambona umsekeli kamongameli webandla le-MDC uTendai Biti wakutsho ukuthi sokule mali ebuyayo izim dollar, wakuyala khona lokho. Waphinda futhi njalo uCross Edcross wathi yena kule mali ebuyayo ibhondi izimdola wayala. Uma kunje wathi kule mali ebuyayo wayala yena uMthuli, kuyatshengisela ukuthi ba-confused njalo bayesaba ngoba besazi ukuthi abakwenzayo kakuqondanga. Le fueli sananzelela ukuthi kuyakhulunywa ukuthi izavuka ikhwelile bayale, kodwa sisiyafika kuphampu sithole ikhwelile. Yikho-ke sizathola ukuthi bayesaba, bafuna ukuthi-ke bajume abantu abantu bevula bathole sekulezi mdola, abantu bevuka bathole ifuyo likhwelile, abantu bevuka bathole izinto zonke zikhwelile. Ngamagwala bayesaba kabazithenda.
Ngezinye indlela singathi umphathintambo uNcube usebenza engatshelani labanye yini okwenzakalayo, kumbuya bekwazi nje efuna nje ukukhuluma okungayisikho?
Hayi, kuba kwazi yabekwazi ngoba zinihlela baye bezenza bendawonye baya bekwazi, bese betshiyana kuthina abanye benza amawala ba-anawunse isikhathi abasifunayo singakafiki. Abanye-ke bese befuna ukuthi bakufihle khona lokho okungaphumi. Umehluko nje okhona. So yilo uhlupho esidibana labo, ngoba uhlupho baya besesaba ama-repercussion. Bayakwazi ukuthi bangadibona sekubuya izimdola lapha ama-rates achawe kakhulu, ithi iluze ivalu ivele ingakangeni ebantwini. So yikho befuna-ke ukujuma abantu abantu babone sokusenzakala.
Bakhona abathi usikhwicamfundo uThuli Ncube umphathi ntambo wezemali ngumuntu okhaliphileyo okokukhalipha kwamabhuku nje kuphela kodwa phansi lapha nxa sokuyikuthi into zenzakale zingayenzakali kungakuliqiniso yini khona
khaliphile wazi ukuthi ufundile wazi ukuthi uyazi kodwa kuzana PF phela kakusebenza ingqondo yakho kusebenza ingqondo yesystem uyatshelwa okokwenza wena okwakho sokumele uimplement uyakuthanda kumbe kawukuthandi into ekhona yinto umthuli angena engakwazi ukuzayithola yikho wathi engena wenza amawala wathi hayi sizakhipha i-bond note iqotha US dollar sizenza lokhu nalokho ekhuluma ngaconsultanga abanikazi bephati.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu ophatheke kwezombusazwe njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com.
Amalunga edale lephalamende athi akusiko kuchaphaza imali ukwenza umhlangano edolobheni leVictoria Falls. Amalunga edale lephalamende kunye lawe Senate adlula amakhulu amathathu i-300 labanye abanxusiweyo abangamachumi amahlanu i-50 baphakathi komhlangano wokuhlaziya ukuhlelwa koluhlu lwendleko zikahulumende olomnyaka ozayo edolobheni leli eleVictoria Falls. Lumhlangano lesihloko esithi ukuhlela imali ngobuciko bokwehlisa indleko kodwa uZulu uthi lokhu yikuchaphaza imali. Sixoxe lomela isigaba seBinga North edalela eParliament umnumzana Prince Dubeko Sibanda oyibandla leMDC saqala ngokumbuza ukuthi akusikho qiniso na ukukhulunywa nguZulu.
Aso mnangagwa okhulumayo lapho esikhona khona kathesi akukhulumi mnangagwa lapho esikhona khona iParliament izohlala phansi ukuthi izohlela ukuthi kambe imali enganikwa nguhulumende umnyako ozayo ukuthi kwenziwe imisebenzi okufuze ukuthi yenziwe imalini inikwa kubani. Mina njengelunga ledale eParliament leBinga North ngikhuluma kanje lokhu ngisukile eBinga amalanga amane adlulileyo asimafoni lawo engiwatholayo avele ekhaya inkomo ziyachuba ngenxa yokuthi akulamanzi amadamu amanengi akanamanzi lesikolo nezikolo actually ezimbili engizifonelweyo bentshela ukuthi hayi thina sesizavala isikolo because akulamanzi. Now lapha esibuye khona yikho okwabelanwa na imali kahulumende ukuthi uhulumende ngomnyaka ozayo ukuze esebenze imalini efize inikwe ugatsha lukahulumende oluthize. Engikufundileyo okwakuqala ukuthi khona amanzi noma izulu engaze line libe nengi okunganani ufuze siwalondoloze. Siwalondoloza njani? Siwalondoloza ngokumake sure ukuthi engagelezi aye elwandleni kumbe aye kuZambezi. Asiwabambeni lawa manzi ukwenzela ukuthi egcineke okwesikhathi eside. But ukuze lokho sikwenze sifuna uncedo oluvela kuhulumende asingeke sakwenza sisodwa. So ke lokho ukuze ke nami ngiye kugcizelela kuyefika lapho engifuna ukuthi kufike khona kufuze ngihambe lapho kwabelanwa khona leyo mali.
Ye abanye bayathandabuza ukubana kanti vele kungani umhlangano nalo ungenzelwanga eHarare lapho kuvele kuhlala kuhlanganwa khona kulokuya eVictoria Falls endaweni abaningi abayikhangelela njengendawo yokuzithokozisa njalo elamahotela alembadalo enkulu kakhulu.
Engxenye mhlawumbe bona babona ngani nxa siseHarare siyabe sihlala ezindlini zethu. Nxa ngiseHarare ngiyakhetha ukuthi ngingene kuyiphi ihotela ngoba yikho akutshoyo uhulumende ukuthi nxa ngiseHarare kufuze ngihlale ehoteleni. So ke iwetela kangikwazi ukuthi engabe idula kakhulu efolosi ukwedlula iMikis Hotel eHarare yiphi ngoba silamalunga awedayela eParliament awahlala eMikis Hotel okokuthi ngabe kuthiwa khona bahambile sayakwenzela eHarare
lakho bekufana bebeyahlala eMikis Hotel, behlala eRainbow Towers, behlala eHoliday Inn, ungawaqhamba amahotela wonke aweHarare uwaqede ngokudula kwawo.
Liyaphiwa na imali le ethiwa ngama-allowance, njalo ukudla kwakhona liyazibhadalela na?
Ukudla siyazibonela Chris, into esibhadalelwayo ngale ngumbheda wokulala le-breakfast. Angikwazi ukuthi breakfast yabo yenza malini, kodwa idina ngengazama ukuyibuza, idina yabo ibiza ama-$600 something. Idina kasithengelwa nguhulumende, idina omunye lomunye uyazibonela. Nxa uthe wakwanisa ukuthi emini wahamba wathenga i-drink, wathenga lesinkwa, wangena lapha erumini yakho walala usidla ebusuku, yikho khona lokho, ngoba lathi siyakunanzelela ukuthi ubunzima bona lobo bubonwa ngumuntu wonke, lathi sihlangana lapho.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, umela isigaba sePinga North edalele ephalamende engwebandla le-MDC. Lokhu sikudaba lunye sixoxele olwela ilungelo likaZulu, umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuthi into naleyi kade siyidiscussa sibili, it doesn't make sense. Ngapha bakhuluma ukuthi bafuna ukwenza ama austerity measures, a-emphasize on ukukhatha i-government expense. Then bona bese bephuma behambe behlala e-resort town for almost 10 days, besithi badiscuss i-budget. Bona bele i-half space bake bengene phela under i-dream city ye-parliament, bafuna i-parliament. Waye ngavelanga bangene phakathi badiscuss i-issue yangkhona yena le, kungakayi ukuthi ba-serious ngendaba yokukhatha ama-cost ka yabona into abayenzayo ayihambelani laba abakhulumayo. That is where abantu behlala bengazisi ama-plans aba abakhuluma ngawo.
Ubona ungani ibandla le-MDC ngalalile na ukuthi amalunga alo ahambe khona le emhlanganweni lo?
Yes, double standard. So by the other hand,
manje ngokubona kwakho ubona ngani ngamhlangano lo wayenzelwa ngapi ukuze kulondolozwe imali, ngoba sizwa kuthiwa imali esetshenziswe khonale eVictoria Falls iyalingana lale ebingasetshenziswa eHarare, ngoba lako kulamahotela alembadalo ephezulu.
Hayi, abaqinisanga. Ipolosi ze resort area kuningi abakwenzayo nxa behambe khona ngale, nama-allowances abatholayo maningi nxa besefolosi other than nxa beseHarare. And eHarare kade bengafuze bebhukha ihotela, kade beyangena ephalamenti badiscuss i-issue yabo beyiqede, kube yi-normal sitting yephalamenti engela ama-allowances abawathola bese-Vic Falls. Abakulanda e-Vic Falls iqiniso abangafuni ukuthi umuthi balanda ama-extra allowance. Anti bathe bengena umhlangano abanye beluke bephuma besiyadlala ikhasino, abanye beluke bephuma besenzani, kuthuselwa ukuthi ozaphuma kumeeting kasaphiwe i-allowance, bavuka begcwele bonke okungasela ngithi umuntu ophuma ngithesi ye-toilet begada ama-allowances zona lawo. So ayikhothi kuyafanana lokuthi ngaba seHarare, it's not true.
Lo-ke ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu beqoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ukulelunga ledalela eMelika ele The House unkosazana Katie Hill osechiye umsebenzi ngemva kokuba wayethandana laye ehaze ebulenjini imfanekiso yakhe ebhunyumunyu. UHill osethandana lomunye njalo owesifazana bathatha imfanekiso benqunu yasihazwa ebulenjini be-intanethi ngulowo owayengumkakhe kaHill ukuthi ucine kubangela ukuthi achiye umsebenzi. lolu daba solubhahile emhlabeni jikelele lapho izithandani ezizehlukana khona bese zihaza imfanekiso yabanye babo bengagqokanga njengendlela yokubazwisa ubuhlungu. Kwamanye amazwe afana leSouth Africa sokwethulwe imithetho ejezisa abayenza lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezamasiko uNkosazana Stars Mathethebe.
Kufanele bathathane imfanekiso. Kathesi vele njengoba imfanekiso zithatha loba ngaphi loba ngaphi, ungabe usakwazi ukuthi ngabantu abathandanayo. Ngoba abantu besemihlanganweni khonapho omunye athatha impikitha ayibona ku-TV or from the television omunye athatha impikitha ku-TV. Ukuthathwa kwemipikitha kathesi vele sokuyinto esiphongwa saqakathekanga ngoba lobani lobana ngawuthola impikitha kabani afuna ukuwuthola.
Ye, kodwa-ke imfanekiso esikhathazile yileyi abantu abathathana bebhunyumunyu besecansini kumbe besekamelweni.
Hayi, leyo kuthathana bebhunyumunyu isintu kasikuvumi lokho. Vele kanti kuthathanelwanani abantu bebhunyumunyu? Lokho nami angikusekeli ngoba kungavela bathathane bebhunyumunyu okulandela impikisa leyo isingalahleka ingene kwezinye iintuba ezingamelanga ingene kizo. Njalo nxa bengasathandani bebonana bebhunyumunyu kuyabe sokuyinto engabayenza ukuthi benzelane umona. Akufanelanga abantu bathathane bebhunyumunyu.
Kuzoba lolunye udaba lokubana bona labo abantu abathathana imfanekiso omunye nxa seyaliwe abesehaza limfanekiso ebulenjini kumele babotshwe bajeziswe kalukhuni. Ukubona njani wena?
Lelo liqiniso. Liqiniso kho. Nxa omunye ehaza imipikitha yomunye ebulenjini ngoba bengasathandani, lowo okwenzayo ukuhaza yabotshiswe. Njalo aphiwe isigwebo esibuhlungu kakhulu ngoba uyabe esephambanise ilungelo lomuntu yena lo wamveza sobala.
Manje njengodaba lolo lenzakale ngapha kwele Melika ukubana untombazana lo kade lesikhundla wacina wathi isikhundla sona lesi, ubona ungani nxa kungayenzakala eZimbabwe khonapho umuntu ahazelwe imfanekiso yakhe yena elesikhundla esimqoka asiyekele na isikhundla soneso kumbe uZulu kumele amzwele?
Kuya ngokuthi yena lo othi uyeke isikhundla nguZulu yini otheka yeke isikhundla.
Alo ke ngunkosazana Stars Mathethebe ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa laye ecingweni esenkayi. Yikudibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli wenhlanganiso yabantu abadinga umsebenzi eZimbabwe Unemployed People's Association.
Ngiyabonga kakhulu kwesinja.
Hayi, mina mphilile. Ungasitshela ukuthi inhlanganiso yakho ithiwani njalo iphathisa oba?
So, iZimbabwe Unemployed People's Association i-organization eyafonywa ngabantu abangasebenziyo, abantu abangelalutho, abantu aba-excluded ku-mainstream ye-economy. So, okwenzakalayo ukuthi ngo-2011 bahlangana abantu abangasebenziyo bekhokhelwa yimi ukuthi besungule inhlanganiso le ukuze bebe lakho ukuzisiza ngazo zonke indlela zokuthi be-survive because as you are aware ukuthi ilizwe lakithi okwakhathesi kunzima sibili.
Manje iphathisa njani linhlanganiso? Iyadingela abantu umsebenzi na?
Ye, inhlanganiso le iyadingela abantu imisebenzi njalo iyancedisa ukuthi abantu bezame ukuhlangana thole uku-approacha amanye ama-organizations ukuze bethole usizo. Sesike satholela abantu imisebenzi endaweni ezishiyeneyo emagarajini kuma-factory lasemakhaya. Silakho ukuthi ncedise abantu nxa befuna ukwakha kumbe abantu abafuna ukulungisa izindlela like ama-bridges. For example, eMatsouth we've worked in the community kakhulu ukuvuselela ama-bridges. Njalo by so doing, kade sikwanisa uku-create-a imisebenzi for abafana abancane, abafana abasemakhaya labo, ukuze bethole khonoko ukuthi bencede labo imuli zabo. Sesiye sasebenza labantwana njalo abachiwe ngabazali babo ngenxa yomkhuhlane. For example, sile project eLokhuzeni eNyameni Ndlovu esilabantwana aba-over 15 abachiwa ngomama ngenxa yomkhuhlane. Siyababhatalela ama-school fees, siyabancedisa lazo zonke iindlela ezokuthi bethole ukuthi bephile. Sesike sasebenza la community emakuzeze, sibhatalela abantwana i-school fees, sincedisa sisebenza la ma-parents ukuthi bezame ukuthola iindlela zokuthi nabo besapote ama-communities zabo. Kuyukuthi vele si-recognize ukuthi wonke umuntu is unemployed because sile over 90% unemployment. Bakhona even abasebenzayo ba as good as ukuthi vele basebenza.
Nxa umuntu efuna ukuthi abe lilunga lenhlanganiso aphathiswe, wenza njani?
Umuntu uyakwanisa ukusithola online njengeZimbabwe Unemployed People's Association. Uyakwanisa futhi ukuthi contact, ngoba ungangena kuhle online uyakwanisa ukuthola ama-local contacts of ama-coordinators, ngoba iZimbabwe Unemployed People's Association abanye bayazi kuthiwa iZupa, i-registered as a trust for the unemployed. So uyakhona ukuthola ama-coordinators kuma-different areas. For example, eMagwegwe kulama-coordinators, eGwanda kulama-coordinators, ngoba kule national leadership vele eZimbabwe Unemployed People's Association eyiyo ekwanisa ukuthi nxa kwekuthi ufuna ukujoyina uyakwanisa ukujoyina, kumbe wakwanisa ukundithumela i-message even ku-Twitter mina ngokwami u-Innocent Ndibali ukuthi ama-direction ukuthi unganceda njani. Kodwa sesike sasebenza sinile kakhulu izinto ezibhedlela, sincedisana labantu ngoba ungakhangela omama baningi, omama ababelethayo abanye balala phansi. Sesike sancedisa ngembheda, ngengubo, ngento eziningi. So abafuna ukusiza bakwanisa ukungicontacta mina directly ku-Twitter kumbe ku-email ku-ino.ndibali@gmail.com.
Hayi, kezwakala isikhathi sesingasa vumi. Sibongile kakhulu mnumzana Ndibali.
Ngiyabonga kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli wenhlanganiso yabantu abangelamsebenzi eZimbabwe Unemployed People's Association, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba.
Okwamanje sengilitshiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, i-breast cancer. Sibona ukuthi inyanga le esesiyigqibile ibingeyokunanza lo mkhuhlane. Sixoxa lo mongikazi unkosazana Rebecca Madlela oyingcwethi kulolu daba.
Mina ngisebenzela ku-industry clinic. Besisenza imikhankaso kakhulu ukukhuthaza izisebenzi esilazo, omama bonke labo baba, ngoba imvukuzane yebele yayikhethile ukuthi kumama kumbe ngubaba, labo baba bayayenza imvukuzane. So sibe lawo umkhankaso ukuthi besikhuthaza wonke umuntu nje ukuthi abuye azohlolwa. Sabahlola njalo sibafundisa ukuthi bebodwa labo bangazihlola njani.
Manje abantu babuye ngobuningi babo yini?
Babuye bebaningi kakhulu ngoba sihle sakuqalela ngaphambili sibili ukwenzela ukuthi bakuzwisise singakakuqalisi. Babuyile obaba, babuyile omama, lanxa obaba bengani bayathanda kuzo, kodwa hhayi babuyile.
Ye, kodwa bekungaphandle kwembadalo yini?
yebo kungaphandle kwembadalo ngoba senzo kokudinga esisebenzelana labo kwezimpila kahle abeZimbabwe Family Planning Council yibo ade bekhona ukuzosincedisa ukuthi umkhankaso lowo ungani uyaphumelela. So bekungaphandle sibili kwembadalo kuyikukhuthaza nje ukuthi abantu bananze nje impilo yabo, impila kahle yabo.
Bekumele abantu labo beqeda lapho bayingaphi ukuthola usizo?
Abantu labo bethi nxa sebehloliwe singathi nje kubo bonke labo esibahlolileyo abafika about 50 akula esimtholileyo ele izitshengiselo ezitshengisela ukuthi kule mvukuzane. But besikhuthaza njalo ukuthi bahlale behlolwa ezibhedlela zikahulumende, kuyahlolwa njalo eZimbabwe Family Planning Council. Okusiphayo nje ukuthi nxa sesiya ezibhedlela sefuna yena ukuyazihlolela kumbe kudokotela oprivate ozimele yedwa, sokumela kube nenhlawulo, sokungani kuyaba-discourage-ke khonoko.
Manje abantu bengabe bezayenelisa leyo mali yini, kumbe zikhona ezinye inhlanganiso ezinakekela laba bale mvukuzane abangenelisa ukuzibhadalela?
Inhlawulo ziningi kakhulu, ikakhulu nxa uzihambela wedwa kungala mkhankaso njengalowo esiwubizileyo. Kuzima emuntwini ukuthi akwenze. Akukabi le nhlanganiso ezizimeleyo kwelakithi lapha eZimbabwe ezikhangela ngomkhuhlane wemvukuzane. Okwehlukene njengokuthi umkhuhlane wemvukuzane yesibeletho ingcono ngoba ikhona lapho kwenziwa khona kungala nhlawulo, abantu bathole usizo. Kodwa nxa sokufika esitejini sokuthi sokuyimvukuzane yebele, kusukusela usiyahlolwa uyabhadala. Usutholakala ukuthi ulawo umkhuhlane uyabhadala. Neziteji zangikhona, imithi yangikhona naleyo ama-chemotherapy ayadula okungaphezulu kakhulu. So akulula emuntwini osekhaya la.
Kulabo-ke abafuna ukuzihlola, ubungabaxwayisa uthini, kumbe ngubaba kumbe ngumama?
Kubomama kulula ukuthi bazihlole ngoba ikakhulu ngemva kokuthi esengenile esikhathini, isikhathi sokuthi ngemva kokube seqedile ukungena esikhathini azihlole khona, ngoba siyazi ukuthi ngesikhathi nxa esezangena kumbe esesikhathini ama-hormones ayenza ukuthi amabele angana akhula.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga kuhlelo lwethu lwabesifazane. Kwezemidlalo lamhlanje, izwekazi le-Afrika liphakathi kokujabula kulandela ukunqoba kwenze iqembu le-South Africa elomdlalo we-rugby elithiwa ngama-Springboks elitshayele eNgilandi 32-12 laphakamisa inkezo ye-2019 Rugby World Cup. Sixoxelwa-ke wadlalela iqembu leZimbabwe le-rugby lama-Sables uThulani Thabulawa, njalo ongumqeqeshi womdlalo we-rugby.
It was evenly contested. Lana ngithe ngikhangela vele from the first few minutes nganaze ukuthi khona i-South Africa is getting upper hand on ama-collisions and la ku-scrum. I-game bayiwine ku-scrum actually. Vele ngama-first half bayiwine ku-scrum. Once they mastered the scrum, kutsho ukuthi vele i-England ibisiku-back foot. And then kwesabela nje South Africa bekuthi khona i-England ku-loose play was better. They were kusiba le contact, England will get that ball. So England be better ku-loose play. So I mean, I think that might take advantage of that loose play and use ama illustrator to gain advantage. But unfortunately, since they've been beaten from collisions like scrum and all that stuff, they couldn't match the pace of the Springbok.
Umumo unjani khona ngapho eZimbabwe kulabo abathakazelela umdlalo nalowo? Sizwa abaningi besithi balokujabula kakhulu. Wena kuyini okubonile?
Ya, ikuthi bengiyibukele ngingikhaya ngisendlini, but iningi ngikubonile kuma-social media, kuma-groups abakholise kanje.
Ye, sizwa kuthiwa
besibakhosa kabi ngoba iningi bebevele besupport i-Springboks. I think maybe ngenxa yokuthi uBeast udlalela i-Springboks and uBeast ngowethu ngangekhaya ngapha, so iningi sibile routing for i-Springboks.
Yes, sizwa kuthiwa khona ngale e-South Africa bakhona abangela kujabula besithi bona iqembu leli alitshengisi i-South Africa yona ngokwayo, ngoba kulabensundu abalutshwana. Uke wakuzwa yini lokhu, njalo wena ukubona njani?
I think lokho is personal ukuthi umuntu uyabe kubona njani kucele lakhe, ngoba mina ngikhangela igame ukuthi badlala njani. So ukuthi khona
representation unfair kumba makhiwa abalungu baba banengu labantu abamnyama. Ngingathi khona it's a personal view.
Lona iqembu leZimbabwe ubona lingafika yini kusibanga esesifikwe ileli ele South Africa lama Springbok.
Nxa kuyikuthi siyenele sikuretain ama players ethu lathi sesingafika ku World Cup level, but ukuthi siyithathe i-committee, hayi, that will take iminyaka sibili.
Lo ke nguThulani Tabulawa owake wadlalela iqembu leSebhuls leZimbabwe ele rugby. Esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilani.